Isusi vechidiki veMDC Alliance hatisi kufara nenhau iri kutaurika yekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezvatakamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana ZANU-PF ichinge yadyiwa pasarudzo. Sezvatakaona mugore ra2008 apo vaRobert Mugabe vakanyiwa zvine mutsindo pasarudzo navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa taktiki yavakamboshandisa kare kukonzeresa mirishonga munyika kuti kana vamunangagwa vadyiwa maelections navaNelson Chamisa muna 2023 pasava nekugadzikana munyika. Ndona ubedzi why vachida kudzosa National Youth Service. Vamunangagwa vari kushama elections ende vanoziva kuti vanhu havavadi, saka naizvozvo vari kuda kukonzeresa mirishonga munyika.
Kandai renyu vamugwadi.
Ini sa director anoona nezvekubatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo. Chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza, omboenda kuchikoro zvishomanei, onoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yeNational Youth Service. Kana anzwisisa izvozvo then tochizotanga hurukuru. Zvekare handi expect kuti vanhu vaMDC vanganzwisisa nyaya idzi, nekuti zvinhu zvavo hazvidzi zvenyika, zvinhu zvavo hazvidzi zvemuZimbabwe. Saka naizvozvo kutambisa nguva kupfudza kuteya nzou nerima. Mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yekuita hurukuru nevana vasiri kuziva zvavari kutaura. Ndingakupedzerai nguva nekuti zvizhinji zvandingati zenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti National Youth Service chii. Nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika. Munhu wese wemuZimbabwe especially vana vechidiki vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakaisaka kuti nyika inoirwirwe. Ndozvo vanofanira kunge vachiita. Ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana America kunoitwa National Youth Service, akaongorora kuti National Youth Service yekwavo inoitwa sei ozonzwisisa. Ngaanoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yeNational Youth Service and how it is compulsory.
Todzoka kwamuri vachuma.
Dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava vana mugwadara vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika kuti vanhu vari kudei. Vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei. Vamugwadi vangangotaura zvavo kuti America neChina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita National Youth Service. Hongu dziri kuita National Youth Service, kwete Party Youth Service. Pane mukaha muhombe pakati peNational Youth Service nePolitical Party Youth Service. Zvatinazvo muZimbabwe zvatakaona makore apfuura zvinoda kudzokorodzwa navamunangagwa nevamwe vavo. Kutora mayuti vomadzidzisa kuponda nyika, vomadzidzisa gwara reZANU-PF kwete gwara renyika. Zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti National Youth Service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoproducer tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina ZANU-PF.
Petai zvenyu nyaya yedu vamugwadi, tisaswerere kuvhiyakatiyo.
Kokana National Youth Service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana-siyana kuti vawane mabasa, zvinoita nechekuita here neZANU-PF izvozvo kana kuti nemavhoti? Kana National Youth Service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari, vakwanise kuita voluntarism, vakwanise kuda nyika yavo, kuda nyika yavo ndo zvinoda ZANU-PF here? Kana zviri izvo, ko zvakaipei? Zvekare mukomana uyu nawo ngaazive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi Zimbabwe. Chakatanga kurwira nyika ino, saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi, nokuti naivo vanhu vanofarira kudzokera kumashure kwenyika. Tinozviona nezvirango zveupfumi zvavakadanidzira, havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi.